Makora iri kuti mari dzaona chikoro dzanyanya kukwidziswa zvisingaiti. Vabereki havakwanisi kubhadhara school fees nekuti vagara ivo havana kana mari yacho yekuti vatombotenga even nechikafu nekuti naicho chiri kudhura. Sabva pawedzerwa neschool fees yakudhura futi. Zvokuti zvikoro zvikasimbisisa kuti vana vasauya vasina kubhadhara, hapana mwana anoenda kuchikoro. Vashoma vangakwanisa kuenda kuchikoro.
Kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu, chii chamunoona chichiitika panozorwa zvikoro?
Zvikoro zvizhinji zvinoti mwana anotungamidza risiti yeschool fees mberi asati apinda mukirasi. Saka zvichareva kuti vana vakawanda vasi kupinda mukirasi vachatodzingwa musi wechipiri chaiwo. Kana ari semabhodha, haupindi mubhazi kana usina risiti rekuratidza kuti wabhadhara school fees. Mabhazi anogona kuenda asina vanhu.
Pakuongorora kwamakaita, chii chamakawana, chii chamakabata pamamiriro akaita nyaya dzemaschool fees yevana vechikoro?
Isusu tiri kushama semakora kuti zvikoro zviri kukwidzirei school fees. Hapana munhu atambokwidzirwa even mari yaari kutambira kubasa. Saka school fees yacho yakukwidzwa kuti zvaita sei. Kudhara taiziva kuti kana vanhu vashandi vakawedzerwa mari ndopaikwidzwa mutengo wezvinhu zvakati uwo. Saka hatisinzwisisa semakora kuti school fees iri kukwidzwa kuti zvaita sei. Kuti vana vasadzidze here kana kuti pane zviri kuitika here. Zvichida kuti zviongororwe kuti chikonzero chekukwidzwa school fees ndechei.
Makamboita hurukuro here nehurumende nenyaya iyi?
Tiri kutoda kutotaura nehurumende kuti ngaitarisise nyaya yeschool fees iyo. Mukatarisa pane zvakanyora tanyatsotaura kuti taakuda kuti hurumende iyo itarisise kuti school fees yakwidzirwei. Ipindire hurumende panyaya yeschool fees. Toziva kuti dzidzo ikodzero yemwana wese muno muZimbabwe. Saka nemakwiriro aita school fees zvakureva kuti kodzero iriyo harisisipo, haisisiri kodzero yapachirungu yatinoti privilege. But isusu tiri kuzviramba semakora kuti ai dzidzo ikodzero. Saka hurumende ngaichipindira ione kuti inobatsira vabereki kuti vana vakwanise kuzvadzidza.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa?
Semusechipiri wacho tiri kutoda kutoti hurumende itoona kuti mwana wese aenda kuchikoro abhadhara neasina kubhadhara. Nokuti mukatarisa kuti contract yeschool fees ndeyemubereki nechikoro. Mwana ngaende kuchikoro. Chikoro chotaurirana nemubereki kuti mubereki anobhadhara sei school fees. Vana ngavasadzingirwa school fees nekuti havasiri ivo vane contract nechikoro.
Izvi zvikoro zvehurumende zvega here kana kuti munotaura pamusoro pezvikoro zvese zvese?
Zvikoro zvese zvese nemaprivate schools zvese zvangosangana, zvese zvakwidza. Nakora inyatsokurudzira hurumende kuti nyaya iyi ngaigadziriswe nekukurumidza nekuti vana vari kuenda kuchikoro nomusi wechipiri. Ipapo tagara tinotori nedambudziko rokuti chikafu chiri kutodhura. Saka vana vacho vangachatoenda kuchikoro nechipiri vachienda nenzara. Saka tagara pasi senakora tikati school fees ngaitarisiswe kuti igadziriswe uye hurumende ngaione kuti panoitwa zvokufidha vana muzvikoro kubva kuECD kuprimary nekusekondari kwacho. Nokuti mwana anoenda kuchikoro ane nzara haana zvaanonzwa mukirasi.
Munotarisira mhinduro kubva kuhurumende zvarini?
Zvokutoti chero dai zvaibvira mangwana chaiwo vamuke vakutotiudza kuti chii chavada kuti vaite nezvazvo. Nokuti tiri kunyatsovakurudzira kuti hurumende ngaitarisise nyaya iyi.